Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 31, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Vamwe vanhu vachema-chema zvikuru nemamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru muhurumende anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa nyaya yeguku rahundi. Kushaikwa kwemapasipot kwovhiringidza zvikuru vamwe vari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vaCharles Muchemwa vaudza dare kuti vaTapfuma vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavakakonzeresa kutengwa kwemotokari nomwe kubva kuSouth Africa dziri muzita rehurumende asi vakadzodzishandisa sedzavo. VaMuchemwa vati motokari dzose idzi dzakakonzera kuti hurumende irasikirwe nemari inoita madhora ekuAmerica zviuru gumi nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nenhanhatu US$11,936 sezvo pasina kubhadharwa mari yekupinza motokari idzi munyika kana kuti import duty. Rimwe remagweta avaTapfuma vaIsau Mandipa vaudza dare pavanga vachikumbira mukana wekuti musungwa abhadhariswe mari yechibatiso kuti vaTapfuma vari kuramba mhosva yavari kupomerwa sezvo vachiti motokari idzi ndedzehurumende sezvo mapepa ekuti dzabhadhare mari yekupinzwa munyika akasainwa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Svanda. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achishanda nekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaTimothy Guta vaudzawo dare kuti vaTapfuma havafanire kuburitswa muhusungwa sezvo vachiti vari kuferefetwa nenyaya yekupinzwa kwedzimwe motokari munyika dzinodarika zana vachishandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. Vati vaTapfuma avo vave Chief Director Monitoring and Evaluation kuhofisi yemutungamiriri wenyika vanogona kuvhiringidzana nevafakazi vasina kudomwa mudare uye vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti umbowo huri kuvaroverera huri fararira. Asi mutongi wedare vaHosia Mujaya vatura mutongo wekuti vaTapfuma varambe vari muhusungwa sezvo vachiti vanogona kuvhiringidzana nevafakazi zvisinei nekuti havachashanda kuState House. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta avaTapfuma vaValentine Mutatu.
Taita chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba. Tataura zvakawanda kuti sei vatongo vachibva kumba. Asi dare rati ani nechinzvimbo chavanacho muhurumende vanokwanisa kunointerfera nevafakazi panyaya iyi.
VaMutatu vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare epamusoro.
Tinoona kuti vanokodzera kuti vapiwe bail, saka tichainda kudare guru rehigh court kuti vanotongwa vachibva kumba.
VaMujaya vati vaTapfuma vadzoke musi wa15 Nyamavhuvhu pachaenderera nyaya iyi mberi. VaTapfuma vakambodomwawo munyaya yehuori kukambani yemarasha yeWangi Colliery uko kunonzi kwakashayikwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica. VaTapfuma ndivo vave musungwa wechipirano vemukuru muhurumende asungwa nenyaya yehuori kubva pakagadzwa komisheni itsva yeZaki nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wachivabvu 32, 2019. Asi MDC yakaburitsa mashoko yekuti commission iyi inotungamirwa na Mai Lois Matanda Moyo vano vemudzimai weGurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo haina mazino vamoyo ndio vakabuda pachivhitivhiti muna mbudzi 2017 vachizivisa nyika kuti mauto ainge opindira mune zvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vanhu vachema chema zvikuru pamusangano wangu wakarongwa nekomisheni inoona nezverunyararo vachiti mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nemuzanupf anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa zvizere nyaya yegukura hundi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kuchema chema uku kwabuda pamusangano waitwa muvulawayo nhasi pakati peboka renational peace and reconciliation commission NPRC nevemamwe masangano akazvimirira ega pamwe nevanhuwo zvavo kusanganisira vakabatwa negukura hundi. Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Ndlovu nemumwe abudisa kutsutsumwa uku. Vandlovu avo vanoti vaive musoja mushure mekunge nyika ichangowana kuzvitonga vati vakapambwa vakashungurudzwa nemamwewo masoja kwemavhiki maviri vachinzi vaida kupidigura hurumende. Vandlovu vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti kunyange hazvo veNPRC vachida kuita basa ravo nemazvo matauriro evamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nebato reZANUPF anokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo muboka iri.
Komishini iri kuita basa rayo varo tinota kugadzira nyaya yegukura hundi but now tinoita maministers vanhu vehurumende vazotaura futi kuti yairi hondi chichisiziva kuti yaisiri hondi vaveri kuuraya vanhu chete. Kune vakadzi aichiwanikwa ene nhumbu ochekwa mutumbuya mwana oobviswa mutumbu. Mumwe wanikwa ene mwana mucheche ofoswa kuti auraye mwana wake yaisiri hondo auraya vanhu yerusarura.
Munguva pfupi yapfuura munyori wezvekufambiswa kwemabasa muzanupf vaobert mupofu vakabuda mumapepanhau vachiti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa havana chikonzero chekukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. VaHenry Dube vatiwo maitiro akaita seava mupofu anoita kuti vanhu vafunge kuti hurumende hairevesi panyaya yekugadziriswa kwegukura hundi.
NPCR haisati yatanga nekuti maministers apa vari kutaura nekuti vanoita kugadzirisa apa vari kuti vachatitumira masocha azotiuraya. Ndiyo nyaya yangoti government iri papi kana achiti kutaura neNPCR ova ataura kuti achatitumira masocha azotiuraya. Iko zvino vanhu maministers vachiri kutaura kuti inyaya yekukura hundi yange iri hondo zvinoreva kuti these people are not genuine nenyaya yavari kutaura yeNPCR yavo because they are still pursuing system yokuuraya vanhu nekukura hundi yavo.
Vamwe vange vari pamusangano uyu varatidza kusafara kwavo nekwavati kunonoka kuita basa rinotarisirwa neveruzhinji kuti vaite kuri kuitwa neveNPRC. Mumwe wevapinda mumusangano uyu amai Jane Mlalazi vati panguva yegukura hundi munin'ina wavo aive nemakore gumi nemaviri akabatwa chibharo nemasoja ehurumende akaita pamuviri akazofa mushure memakore mashoma shoma. Vati vosekuru vavo vakarohwa vakapambwa uye kusvika nanhasi havazive kuti varipi. Amai Mlalazi vati shuviro yavo ndeyekuti vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seBalagwe kuKezi kuMatabeleland South vavigwe patsva uye kuti vana vava vakasiya vawane magwaro ekuzvarwa nekukasika.
Toda kuti vanhu vaya mafupa aya avhisiwe avigwe zvakanaka. Kana zvazvichigoneka kuti atestiwe vamwe navamwe vapiwe munhu wavo madhokumenti toda kuti vana kuitigwe madeth certificate avanhu vaya kuitigwa vana mabirth certificate nokuti havana mangwana ravo vana iko zvino.
Komishina neNPRC amai Neti Musanhu vabvuma kuti mashoko anotaurwa nevamwe vakuru vakuru anogona kukanganisa chimiro cheNPRC uye kuita kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende. Vati wakomishini yavo ichagara pasi nevakuru vakuru vehurumende ichivakomekedza kuti vasaite kana kutaura zvinogona kukanganisa basa ravo.
Tinoda kuti tikurumbidze kuingenja maministers edu tikwanise kuingenja zvakare vatinoti majuty bearers kuti kana vachida kuti NPRC zvechokwadi ikwanise kuita basa rekunyaradza mirizhonga nekugadzirisa zvose zvatakakanganisirana muno munyika. Zvinoda kuti tizviite matungamiriri vakanyarara vatipe mukana wokuita basa nokuti zvimwe zvatinezenge takutaura zvinoita kuti vanhu vashaye trust. Trust ne NPRC, trust ne hurumende, uye zvinoita kuti vanhu vakwese nekuti zvechokwadi here hurumende iri pachokwadi kuti tinoda kuti tizvisolve maconflicts edu.
Pamaonero evamwe kuti commission yavo inenge iri kuita zvinhu muchiwande wande, amai musanhu vati chirongwa chavange vachiita chekusangana nemadzimai change chichiitwa kure kwenzeve nemaziso everuzhinji kusanganisira kurambidza vatapi venhau kupinda mumisangano iyi senzira yekuti madzimai aya ataure akasununguka pazvose zvakaitika kwavari. Amai musanhu vati veruzhinji vanofanirwa kuve nemwoyo murefu kuitira kuti NPRC ikwanise kuita basa rayo nemazvo, vachiti kana vakaita zvavanotarisirwa kuita nechimbi chimbi vanogona kumedza kutsenga kuchada.
Chatinongokumbira kumaZimbabweans ndeyekuti ngavatipe nguva zvishomanini tikwanise kuita zvinhu zvinovafadza ivo uye zvinogutsa zvavakasangana nazvo than kuti tingonzi commission iri kuita mahearings asi tichizokonzera kushungurudzwa kwakatopfurikidza pane zvavakawana.
The NPRC vange vachiita misangano nevamwe vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevanhu vakasiyana siyana mumatunhu eMatabeleland senzira yekunzwa kuti vanoda kuti nyaya yegukura hundi ibatwe sei. Vanotarisirwa kuita mimwe misangano yakadai mudunhu reMidlands. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakafa munguva yegukura hundi mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti hurukuro nekambani yeEskom yekuSouth Africa panyaya dzekuti Zimbabwe itengeserwe magetsi dzichiri kuenderera mberi. Vachasi vaudza Studio 7 kuti pari zvino South Africa ina magetsi airi kutengesera Zimbabwe, izvo zviri kuita kuti dambudziko remagetsi rikure. Zvino hazvinawo kumira zvakanaka kukambani yeEskom iyo yakaita chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri emarands mukushanda kwayo kubva gore rapera kusvika muna kurume gore rino. Kambani iyi yave kurarama nekubatsirwa nemari iri kubva kuhurumende yeSouth Africa. Vakuru vekuEskom vari kuti Zimbabwe inofanira kubhadhara chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica kana ichida kutengeserwa magetsi zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vachasi.
Ndakamanija kunoona minista kwetemandache svondo rapera, but ndisati ndavaona tambenge tatumira timu dzedu dzainga dzine vakuru vekudzesa nekwedu kuministri vanoona nezvemagetsi nekuministry of finance nekuresearch bank. Izvi kana takazvironga tichitaura kuti sekuzeva kwamunoita tine chikwereti chatiinacho pane iya mari 10 miriyoni yatakabhadhara. Saka taida kuti tino matechnical people edu vanotaurirana navo toona kuti zvinoita kuti zvinhu zvishande zvakanaka kuSouth Africa nekwedu ndezvipi. Saka ndo pane nyaya ipapo takamirira kwavari kuti vachindipawo ruzivo rwekuti zvakamira sei.
Asi kusvika pari zvino vawedzera here magetsi aya kana kuti zvichingori pazvanga zviri?
Havasati vandipa magetsi. Tiri kutarisira kuti vachandipawo magetsi.
Ko tichitarisawo panyaya yechikwereti apa, ivo vari kuti vari kuda mari uye Zimbabwe yakasunungukawo kubhadhara mari yakawanda zvakadii?
Ndikwanise kuti ndipinde munhaurwa idzodzo nokuti ndenge ndakuvaisa pressure pazvinhu zvazviri zvichakavanda nokuti tichiri kuzvitaura.
Saka kare Zimbabwe yaimbowana magetsi akawanda zvakadii kubva kuEskom uye paine chairi kuwana here pari zvino?
No, taimbowana ma400 megawatts. Vakazvindingi vasvika pa50 megawatts nekuti vanga vaomerwawo vadzikisa kusvika pa50. Saka pa50 iyoyo yakazobviswa. Iko zvino hapana chavari ku
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro makambani mazhinji munyika arikutatarika zvakanyanya nenyaya yekushaya magetsi zvobva kuti mamwe avhare kana kuti ati vanhu vashande maawa mashoma usiku panenge paine magetsi. Asi dambudziko iri riri kupawo mukana kune mamwe makambani akaita seZimplo iyo iri kutengesa magwenya emagetsi kana kuti majenareta. Kambani inotiwo yakaita zviri nani zvikuru gore rino kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kambani inotengesawo magejo kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe mukuru wekambani iyi kana kuti Group Chief Executive vaVimbai Nyakudya.
My industry anoda magetsi kuti anhirike nekuti akwanise kuoperata mafactory aona. Saka majenereta edu taona achitenda akawanda kudarika gore rapfuura nokuda kwekushomeka kwemagetsi. Ndizvo zvaita kuti also performance yedu inge iri nani nekuti gore rapfuura magetsi aiva aripo. But gore rino nekuda kwedrought kukariba kwanga kuti akwanise kugenereta magetsi anokwana nemamwe aexport anga asingakwanise kuuya. Saka majenereta edu anga anova epikins engine nemukurumbira chaizvo taona achimuva zvakanyanya gore rino.
Asika tiri kuonawo kuti nezvimwe zvekurima zvakaita sefodya zvinhu zvinenge zvakati dererei gore rinouya pari kutarisirwa kuti pamwe zvinogona kuita zviri nani zvinokubatsira iwe sei?
Business redu ukaritarisa nekuda kwemilli brand nekuda kwefarming milli brand ichisevha ma small scale farmers farming ichisevha ma farmers mahombe ma commercial farmers unoona kuti mvura ikanaya ma customers edu anova ma farmers anokwanisa kutengawo zvekushandisa zvakaita semagejo zvakaita sema tractor. Saka kubudirira kwavanoita mukurima kwavo kuwedzera kuita mvura kuwedzera kuita gorawo
tichitarisawo nyaya yekumbovandudzwa kwemari pachinzi nehurumende vanhu ngavashandise maRTGS dollars chete kwete mari dzekuAmerica nedzimwe dzanga dzichishandiswa. Izvi mungati zviri kukanganisa here bhizimisi renyu?
Pakataurwa zvekuintrodhuswa kwemari yemuno pakamboitika kuderera. Saka in a way zvakaaffecta bhizimisi. But hatitarisire kuti zvicharamba zviaffecta nekuti obviously kuintroduswa kwemari yemuno kunobatsira mabhizinesi akaita sesu anomanufacture kunyanya pakuti zvinhu zvatinotengesa kunze zvinobva zvareruka kune vari kunze.
Mumwe mukuru mukambani yeZimplo vaVimbai Nyakudya vachitaura vari parunare muHarare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvikuru zviri kunze kwenyika zviri kunyunyuta nenyaya yekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa matsva kana kuti kumutsiridza anenge apera kushanda izvo zvave kuita kuti vamwe varasikirwe nemabasa. Hurumende yakanga yambozivisa svondo rapera kuti zvinhu zvakanga zvave kuzoreruka sezvo yakatenga mapepa anodiwa mukugadzirwa kwemapasipoti. Asi tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti hurumende iri kutotarisira chikamu chekutanga chemapepa akatengwa aya pamwe nezvimwe zvinodiwa mukudhindwa kwemapasipoti zvakaita seink kuti zvisvike munyika pakati pemwedzi unouya. Mumwe mushandi atiwo pari zvino hapana chiri kudhindwa kumahofisi kwavo izvo zvinopesana nemashoko anga achiburitswa nevamwe ekuti zvinhu zvave kutanga kufamba zvakanaka. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaMaxwell Mwale avo vari kuchema-chema kuti pasipoti yavo yave kupera kushanda pasina urongwa hwekuwana imwe itsva.
Ndingati nhau yemapasipoti zvakawanda zvinotibata nama mapasipoti hatina chatinokwatsakuta asi nhau inotodiwa ndeyekuti tiwanewo mabasa yayo. Tina pasipoti kwatiri kunobva wawane basa ndo chinhu chikuru chinotanga kubvunzwa wozobvunzwawo pemiti mushure mepasipoti iyoyo saka haukwanisi kuona basa kana usina pasipoti.
Saka imi mune pasipoti here kuSouth Africa ikoko isati yaexpire?
Pasipoti yakutoexpire saka kuchema-chema kunekuti pasipoti yakutoexpire.
Saka muri kutora matanho api?
Matanho atingatori kumatano baba kunga ministeri na zama tano kujika kwenye wa isi tukuchu enera demokrati ya freedom ya ya tunungo jimayo dati ya kina kujika kwenye watete zoro tezoti matano kujika tora kwa kina ma demokrati ya freedom wapana matano kujika tora
saka mwuriku itasei kutimunge mchi gaziriza passport ya nyuka na kuhi mutsiriza
andika na opye kujika kwenye kwenye 2022
saka 2022 ndia haruku diwa mwuriku mirira imu
apana kutinga mbeta baba na uti Itaacho kana kwa dauti yenda kubeli ya sara jindinde mwoti kia ite zipo.
Ndiyo amuru kutarisila watu passport yenye ni expire kana watu maka apply yere mkanzi muno zozo kama na 2022.
Passport ya nina ndiyo watu expire. Ile expire andini ya watu dauti ndi apply kiti ndi wadu nye passport. Kaka apate na hope kana waitoro ya 2022 baba apana kana hope ya nika mbetarisi ya watu nina wane passport yyo watu nana mbetarisi kuhu. Apana kana hope ya nika mbetarisi ya. Kute chue mao amene nika mbine kwa 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 kwa
Saka vamwe vari mu South Africa vamunoziva vane ma passport aka expire vari kushanda sei kana kuti vari kugara sei
Abaka arikupera baba kusita ndinenge atova passport ingoperawo zvama bhenge zvinogwa totekesa kuna passport ibaka anotopera avo vari towandawo kune South Africa zvinogwa tichino mhanyira kune kumarova ndi akutowanda
Saka kana passport yapera ve bhenge vanoziva sei kuti passport yenyu ya expire
Abenga ni ma bhenge ndi Alama bengkian di, juga kalau pula bengkira berikan saya 2 years, kalau tu yang dua orang 2 years, atau 3 years, juga entahlah. Juga entah ni, juga berapa barang, juga kalau dah buat apa kita seperti ni.
Mati mambo, entah orang rekan aku ma office ni aku muzin dah bersenda buku embassy, ikut South Africa, mungkin orang kau tu jenjaka mirasi.
Nada orang macam orang fana na, dia orang na pun dia kalau ni dia, kalau orang walau dia dia tu dia tu fana kita life dia yang ada tu.
Asika atiru kunzwa urumende ya katenga mapepa ya kugazirisa mapasport anotariswa ushika pakatipa August hapa. Juno kupai tariro ya kadi kana kutu hopu.
Urumende ya gara mbema tariro 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 ya gara mbema tariro. Wakata wala kubara ya gara mbema tariro ya passport ya gara mbema tariro ya urumende ya gara mbema tariro.
Saka mbema mbema kuta hakuna chaka tengwe?
Kutori na gara tengwe. Daga tengwe kwa mbema tengwe kwa mbema tariro. Kana gato tenga kino uya, kutenga kwa erudi, kutenga kwa utazi kutenga kwa angu kwenye, kutenga kwa urumene mbunga kutia suke kutatatuke mezi. Atitara kwa urumene kutitara zemita, kutitara zemuni, kwa zemuni kwa mteka tinga njisiwe utitango ziku kose. Kwa kwa siya kwa nendebele, kwa hivyo nji andi zijawe ya kutatuke mezi.
Avo vanga wari chisar kwa che Zimbabwe wa Maxo Mwale, vachitawara varparunare Johannesburg, South Africa, na junga kandebili we Studio 7. Direct from Washington. Zvinhu zvinonza zvina kumira zvakanaka kumutasa Central kumanikaland mushure mekupondwa kwava Maxo Gwechekweche nemusi wemuvhuro manheru. Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vaGwechekweche vakapedzera kuonekwa vachinwa doro kubhaware kuchidoko hori uko vari kunzi nevamwe vebato remDC vakanetsana nevanofungidzirwa kuti vasori nemauto avo vanofungidzirwa kuti ndivo vakazovaita akafira mberi. Asi imwe hama yemufi inoti aina ruzivo rwekuti vaGwechekweche vaita zvematongerwo enyika kana kuti vainge vanetsana nevanhu kubhawa. Vakuru vemapurisa Manicaland vaudza Studio 7 kuti itaure nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vapirwa nyaya iyi. Asi vavimbisa kuti vachataura nemapurisa ekuManicaland. Hatina kukwanisa kuzovabata apo taenda kumepo. Hama dzemufi dziri kuchema chemawo kuti dzanzi dzichaziviswa mukupera kwemwedzi unouya kuti chii chakatora hama yavo sezvo paripo pachaongororwa mutumbi wemufi kana kuti pachaitwa post-mortem. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukoma wemufi vaJonathan Gwechekweche.
Asina rubatsiro rwataona kubva kumapurisa, rubatsiro rwataona kubva kumapurisa tanzi, nakaitwa post-mortem musi wa29 August. Izvo zvataurira kuti paradza ine vanhu vadini vaende hawo 29 ndopaakaitwa post-mortem, noti kuti oigwa post-mortem.
Chikonzero chei chavari kupa chekuti vatore mazuva akawanda kudaro pasati paonekwa kuti chii chakamutora?
Right. Izvi ndaida kutonzwawo kwamuri wana shefu kuti maakundifonera kudaro kuti why wari kutora too long, pane chikonzero chei kana kuti chii papapa, because vanhu vese vari panapo vatoita nowe.
Saka mukoma Maxo vasiya vana vangani? uye wangu aine mudzimai
mukoma Maxwell Maxwell wasiya wana 4 emudzimai ita 5
pani ati asungwa here
pari zvino hatina kana any information kusungwa kana kusungwa pana ati asungwa pachokwadi
imi sema nzwiro amuri kuita ndiana ani vangadai vakamuponda ndiana ani vari kufungidzirwa kuti vanogona kunge vakamuponda
aiwa ipapo ndinganyepa hapana vati kufungidzira pana akamuponda kana kuita sei zvatoenda tara kuti inini handisazivi nyaya iri mumapurisa
asi aiitawo here zvematongerwo enyika mushure
inyika mukoma wacho zvematongerwo enyika ka handidi kunyepa izvozvi kana padare panotori panapa ndiitotaura kuti inini mukoma wacho handitozivi kuti waiita zvematongerwo enyika here kana kuti haaita zvematongerwo enyika handidi kupa false information zvandisingazivi izvozvi zvamutondibvunza kuti waita zvematongerwo enyika ndichozva kubva kwamuri
Mukoma wemufi vaMaxwell vanonzi mukoma Jonathan Gwechekweche vachitaura vari parunare kwaMutasa kumaNicaland. Tabatawo miriri wemutasa central mudare reparamende vaTrevor Saruaka kuti tinzwewo maonero avo.
Kutanga ndoda kuti neurombo kumhuri yaMaxwell Gwechekweche akapondwa marimwe zuro usiku kunzvimbo yepatisi. Maxwell igamba renyu remudisi mukoma naizikanwa nekutaura. Ndokwati chimambirira akaita upenyu achizvishandira zvake mabasa ake emuoko ekutswanya matombo nekutakurira vanhu nechingoro chake chekupusha nemuoko saka tinosuma zvakanyanya nekurasirwa kweupenyu hwake mune zvatiri kufungidzira kuti zvine chekuita nematongerwo enyika inova nyaya iri kuongororwa nemapurisa nivaone kuti akapondwa nani asi zviri pachena kuti harusi rufu rwemunhu akarwara kana not a natural death.
That is why you say the food.
In the end, I am going to get the food. Ameno zvakaitika kubva kune vanhu ivavava so kufungidzira hatiinayo taitarisirei kuti mapurisa ationgororere nyaya iyi nekude pachena kuti ndivo chokwadi semaseya vakaponda kana masoja kana kuti vanezami roro yangopondwawo zvake neimwewo mhondi
mumiriri wemutasa central mudare reparamende vaTrevor Saruaka vachitaura vari parunare kwamutasa yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika musocial media chirongwa chatinopakurirwa namavelas muhlanganyauye
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pafacebook page yedu yevoa shona musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutaura nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kushanya imo muno muamerica pasi pechirongwa chemandela washington fellowship icho chinokokerwa nehurumende yeamerica regai tinzwe kuti vakanzwa nenyaya yechirongwa ichi kupi
tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Anna Rwanika ungatisanangurira kuti wakanzwa nani nezvechirongwa cheyali
chirongwa cheyali ndakanzwa kubva kuna mbuya vangu vanogara kuuzumba vanobva kuwepi vakaimbwa kuti vachitaura pastudio 7 vachitaura nezveyali vakabva vandifonera vakandiudza kuti tikwanise kuapply
iwo wakanzwa sei uchinzwa mbuya munhu ari kuuzumba maramba pfungwa achikudzwa kuti pane chirongwa chakadai
mbuya vangu vanongofarira kuti ndikwanise kubudirira muupenyu saka chese chavanongonzwa chavanongofungidzirwa kuti kukuruva vanokwanisa kuita vanogara vachindiudza
indinoitwa Pasmon Love ndakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship 2019 zvinobva kuchiredzi ndakanzwa chirongwa chichishambadzwa paradio pastudio 7 Voice of America ndingati vese vakasununguka kupinda muchirongwa unongoapply maapplications for 2020 anenge achivhurwa manje manje vanozivisa pawebsite yavo yeyali vamwe vanogona vange vachiziva chirongwa ichi chinzi yali cause ndo zita rakatanga kukurumbira pachirongwa chinoichi
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti musakanga nokunge muinesu mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei.
Tinotenda Marvelous muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa dambudziko remapasipoti iro ravhiringidza zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana mshida upinda mchirongwa ichi, tumirai mashoko ku Studio 7, mshandisa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Anuko nika ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, nchiti murare zvakanaka wa tereri. Doksi ya minastande gile mshanga munaoze isindebele.
Soko izika kutisenda baku VOA ndebele.